vachamisa vati vari kushushikana zvikuru nekufa kuri kuramba kuchiita vanhu mushure mekubatwa nechirwere chekorera icho chinonzi chauraya vanhu 21 chete muHarare chete. Vati haisisiri nguva yekuti vanhu vabatwe nezvirwere zvakaita sekorera netyphoid izvo zvinonzi neveutano zviri kubata vanhu vakawanda muguta kunyanya mumisha yeGlenview, Budiriro pamwe neGlenora. Vakurudzirawo masangano ekunze akaita seUnited Nations kuti abatsire Zimbabwe mukurwisana nekorera.
Hurumende tisusu pari zvino munoona kuti hurumende kunoku inenge ichitungamirirwa nelocal government kwatinova tinotungamirira tisu tiri kuita zvakawanda zvikuru asiwo kune central government inofanira kututsira ndo patikuona kuti ipapo pane kunonoka uye pane kakuneta kekukurumidza nekuchimbidza kuvapo toda kuonawo ichiuya nemaresources kopta nechimbichimbi kuitira kuti dambudziko renyika ringe richigadzirwa. Hapangodi kuti ritumwe kumwewo zvichiva nekusarudza nokuti upenyu hahuzi hwebato, upenyu ndehwemunhu wese. Saka tinotarisira kuti pave nekuchimbidza kwekutumwa kwendege kana kutumwa kwedzimotokari kana kutumwa kwemari kana kutumwa kwezvese zvingabatsira kusanganisira chikafu kana chese chingadikwa nehurumende. Kungoti hatisati hedu tagadzwawo kuchinge tichiita basa rakadai, dei tiri tinotovapo takagadzwa semagadzirwo akaitwa zvati kumbopokana asati kupinda zvematongerwo enyika, dei tatopedza kare kunge tava kunoku takatoona dambudziko rigadziriswe. Ndo zvinoita kuti kana minista anofanira kunge achigara panzvimbo pakadai nekuti dambudziko guru chitenda vanenge vachiita basa vachionekwa kuti vari kushanda vacho vari kupohwa here mari dzinokodzera ine kuenderana nebasa vari kuita.
Mukuru anoona nezvekutakurwa kwemarara mukanzuro yeHarare amai Patricia Mukudu vakurudzira kuti veruzhinji vasarasire marara pose pose uye kuti vasachengete marara mudzimba. Amai Mukudu vatiwo chimwe chiri kukonzera kupararira kwechirwere chekorera ichi ndechekuti vanhu vanorarama nekutengesa vari kutengesa hove munzvimbo dzisina kushambidzika izvo zvave kuita kuti vanenge vadya hove idzi vabatirawo chirwere chekorera.
Isusu tiri kuti veruzhinji handiti ngavaende kukanzuro riri padhuze nawo vonopuhwa pekutengesera panotenderwa. Muno muGlenview taita dambudziko rekuti vanhu vanonohodha fishi dzavo voya vachitengesera panzvimbo dzisingatenderwi zvisiri pamutemo. Chatiri kukumbirisa zvekare sevanhu vanobva kudivi rinoona nezvemarara, tanga tichikumbirisa kuti madzimai ngavaya vanobudisa mabhini avo nenguva dza6 makuseni kana motikari isina kuuya ngavaiende kukanzuro kuofisi dzavo dzemakanzuro vanobvunza, nokuti motikari pamwe inogona kufuma yakafa, pamwe motikari inogona kufuma isina mafuta ekuti ifambe. Saka hatibvumidze vanhu kuti varase marara pasingatenderi. Ndicho chikuru chatiri kukumbirisa kuvagari vemuGlenview, havabvumidzwe kurasira marara panzvimbo dzisingatenderwi.
Mumwe mukoti pachipatara cheGlenview Polyclinic Muzvare Chidombizi vati vanhu vazhinji vari kurapwa pachipatara chavo vari kupihwa mishonga kunyange hazvo vamwe vevanhu ava vasiri kubvumwa nemishonga. Vakurudzira vanhu vanenge varwara kuti vamhanyire kuchipatara nekukasika kuti vasarasikirwe neupenyu. Zvichakadai, mumwe mugari wemuGlenview vaAlec Muzekenyi vati chirwere chekorera charamba chakapfunya chisero munzvimbo iyi sezvo kanzuru isiri kugadzirisa pombi dzinotakura tsvina kana kuti masuweji paine nguva. VaMuzekenyi vati havachaziva zvokuita sezvo vachiti imba yavo pamwe nedzimwe dzakavakomberedza dzakajenga masuweji.
Mvura yari kuita idzi pakakolapsa here? Pane mapaipe akakolapsa kusero, saka meinhuwo yacho vanga vakaisa pamba instead yekuti vaise kurodhi. So thatswy like mameinhuwo avo hamini vakazi vakanga vakamaisa sei pekutanga, saka masuweji acho yese anenge achingowandira mumba imomo mudzimba muvanhu. Infact kusikese ukatingi matoileti asizoshanda akakwira kwese musoro kutisei vachizwanesa maybe vakuenda kusiyeruka kusango esaa zvichitakolera icho kunonetsa isimolaivi inenge ichitowedzera.
Mumwe mugari wemuGlenview makare amai Letwin Nyamayaro avo vane vana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri muGlenview makare vari kukurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro zvese munzvimbo yavanogara vachiti vave kutyira kuti vana vakawanda vachafa mushure mekutapurirana chirwere chekorera pamwe netyphoid.
Shikoro zese ngazvipawe pari zvino nekuti hapana kana chakachena muchikoro macho vana varikumwa mvura dzematoilet vabereki tinenge tisiko matichezva hakwanisi kumonita vana ivavo kana vari mumaclasses saka pari zvino zvikoro ngavavhare kusvika vaona kuti mvura nesuwa zvakuenderana zvakanaka nekuti vamwe vana unotouya ichokuza kuti bhutsi yangu yazosara mutoilet ende mwana anenge atombotraina kuti atore bhutsi iyoyo iri mumaswege imomo by so doing zvirwere ichocho chinenge chatoparara mafurutsu malanzi atinovaisira muchikoro nekuti chikorera iri kuchipedwa nemhepo chai chai anotodzoka kuchikoro ikoko zvatopasana vana vese notokwanisa kuona klasi yese vana vati vaaffected nekorera saka zvikoro ngavavhare vozovhura kana kudzimba zvese nekuchikoro kwacho kwanaka
meya weguta reHarare vaHebert Gomba vati veruzhinji vanofanirwa kunwa mvura yemupombi kwete kunwa mvura yemumigodhi vachiti mvura yekanzuro yakachena.
We have improved my purification standards to add there are more chlorine to make sure that we deal with the pandemic that is spreading. And we are kindly asking our people to we are in one mvura yedu yepatepi yekanzuro musafurirwe kunonwa mvura yekusime kuseri because iya inoita seepage nesewage yosangana yovha yakanganisa vanhu.
Meya wechitungwiza vagift tichaona tsverere vaudza vatori venhau kuti mudhorobha mavo chirwere chekorera chapindawo uye vari kufungidzira kuti vanhu gumi nevaviri vari kurwara nechirwere ichi asi vaviri chete ndivo vari kunyatsozivikanwa kuti vane chirwere ichi. Mukuru wesangano revagari vemuchitungwiza rechitungwiza and manyame residents association vamavhela skumalo vanoti dambudziko remvura mudhorobha ravo ndiro ringave riri kukonzera chirwere chekorera ichi. Vakumalo vari kukurudzirawo kuti vanorarama nekutengesa vatengesere munzvimbo dzine zvimbudzi uye zvine mvura.
Naizvozvi izvi hakuna mvura mumatepu edu marara asi kutakurwa panguva dzakafanira zvakarowo kuno kunana St Mary tichiri kuwanawo kuputika kwemasuweji saka ndo zvinhu zvatiri kutanga kukurudzirawo kanzuro yedu kuti igadzirise. Macommunities ngaawane mvura yematepu yakachena kwenguva dziri dzose marara ngaatakurwe nguva dziripo zvakarewo masuwa anenge abhesa ngaagadzirwewo nekukasika.
Chirwere chekorera chakambouraya vanhu vanodarika zviuru zvina munyika makore mashoma apfuura uye bazi rezveutano riri kukurudzira vanhu kuti vachengetedze utsanana pose pavari kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.